Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti curfew yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yeguhura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hope Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawa iyo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Ii inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasa chenjerera, mukasa gadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotect vana mukoti sima frontliners, ticharasikirwa neupenyu. Tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya health workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina maPPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine grupu ratinokwanisa kuti ma vulnerable grupu revana mukoti ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi
muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi
tiri kuti kuhurumende vana ava vana vedu vana zvizvarwa zvemuZimbabwe ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maodhazi ekunorapa ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo
vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachichirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chinwe University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa necovid-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfuma machakaire vati shoko rekuti kefyu rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune yainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefyu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nekudeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematevereland saka zvakangobatana nezvehondo hondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kuti kefyu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Wedza kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa marestrictions anogona kuiswa ndinoti tiri kwari zvimwe zvindovhura nazvo kuti ngazvitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi anai tirikungoona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadaika.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2 pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa kwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Kambedzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mubulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Tinzimoni papa ine mabhasikoro mabhiza maplani imwoyo vachimhanya rodhi yose saka tigone kudhira chavo tigone kuraramisa vana pazvo pakatoma ofuti ukazvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese kwa wakati tende kwa chukusangu yote akutombo itu kutigona kutizati kuna uramisa wana sasa zitu yota si
mwavlawa yo studio 7 ya wana wamanora ramani kuchinja mari mumi guagua pamwina wanotengesa pamsika wemna 5th avenue wachita wekati ni gonzo nema purisa ayo angari pama baskoro nema mwangari pama biza achitende rachu uzawanu kutuwazo kire kumba amai Madeline Mari wanora ramaone kutengesa watu mtemo hii kefiu uchaita kutuweru jinji wafe nenzara
kefiu yaka naka asino tura ya nenzara nukuta tina tina zumazu nukutirara misa kusea kwa yuzo ninae nanondo oja kuunze uku kumariseva ndo ya ni staffu ndapinda mno market nukushka nji zingiri kwa ni mapurisa kuzibuda saka andicha zikuti nini ne muri tora na masei
atina kukwansa kunzwa dire mapurisa kana mechuto panya ii studio 7 aina kukwansa kubata mnyori mbazi rezo kuburitua kwa mashoko Vanik Mangwana sezo wanga asiri kubatika panare mboja yavo aswa mnanga guwa waka zivisa nechipiri kuti mautone mapurisa achange ari mumi guagua achuona kuti mitemo ya national lockdown ya tewe zero wanemunu wese sezo nyika iru kweza kuzivirira kupararira kwe chirwera che COVID-19 icho chabata wanu anodarika zuru zviviri ni makumi matatu ne wana uye chaura ya wanu makumi mawili ne watanatu munyika wa mnanga guwa wana kuzivisa kuti kefu ii icha perarini ndaka mirira studio 7 mobilawayo ndini kudzana msengi
vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo kunyange hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndio chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera
Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi
tingaroita zvedu tingale panzvanzi tinofanira kuenda napo pabvazirandi chatakuna nemunzvanzi musoro toita sei chekudya chacho hapana kumba kune chinonga pekubata rejista hatina bata hatina kana pekubata
asi vamwe vakaita sava Panapas Nanaka, vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kuCovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba.
Chatiri tichipinde mutauni muzuva rakafanana nerineri iyo president wataura kuti vanhu varegere kupinda mutauni inyaya yekuti inzara ndozvinhu zvekutanga chiri kutuma vanhu vese ava kuti vasvike pakurisira upenyu hwavo nenyaya yenzara. Upenyu muzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days yet zvinhu zvakatooma zvokutadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako.
Vaendererawo mberi vachiti pavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanodyidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha
murodhi macho mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara saka pandosvika inini mupurisa asi kuzondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kana ndanachi nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutaundi vanotoziva kuti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasitaoni makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa vari kufamba umao tikasvika parodhi buroko tinototonyera dhora rako rinokusvitsa kubasa
vanoona nezvekufambiswa kwebasa Samusangondore Community Water Alliance va Heart Life Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro aJorgina
zvirongoradza chete kuti bandike rinoona nezve security yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hoche coach nemapolice formulators akaita se office ya president ne cabinet yavo
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Professor Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti havamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kuCovid-19 asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega mune mwonyaya mutungamiri wadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzihore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavirus here vasati vadzokera kumba.
Tinotarisira omu nezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambondiwo here vaiona kuti vana vavari kutira kunharaunda vakachengetedzwa, uyezve kare kana vane nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa vasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare Vatranos Uta Hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta Hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta Hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo achitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo achiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovharirwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro rekuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvo zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yecovid-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya Chingono, izvezvi zvitamira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadedza vachapupu wayo mawitness 2 tava cross examine vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations, tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri zvo pakupiwa kwemastendi. Gweta ravo vaLavimo Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa vachitaurira town clerk kuti asavhiye land iyoyo, ivo vari kupa maramhosva vari kuti land iyoyo yaisafanira kunge ichisavhiwa nekuti yanga yakatopuwa vamwe vanhukadzi. Ndochete nyaya yacho haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine vhalu yakadii kana chii. Saka hatina kukwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya yese iitwe, nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti tisvike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison. Vatudzoka mangwana na 9 a.m. chaita bail application.
Padare panga pazere nhengo dzeMDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vachauton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica, izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vashushikane zvikuru. South Africa chete, vashandi vezveutano vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume pamwe nemutori wenhau Hope Chingono, avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kwedzoro dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vanoiswa pamberi pedare nhasi, apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hope Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadzeva mavhinga, pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yeZANU-PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vamavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzire murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Takatisona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vafa Jacob Ngaruvhume nava Hope Chingono. Hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo, kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti inenge churika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirishonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kudiyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navamavhinga?
yati mtindukisa chimzimecheche wopo yoshungono mutoruwe nao asi mutoruwe nao akaita ya watinga atike political activist he has become a political activist nyaya asi ngiru haise kutora nao haise kutawara kutuwa musabe kana kutuwa waba shakati inye kukuriza ndaande ichino mpinda mkwagwa tiborati nzira ni mtuwa setu wani nekusimbi sawari tumachukore mutemo nilu mende kati hakuna kusanga na kona nukisura
maa hakusi kutuwa mutemo
Urumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura 150 kana mukangoungana kupfuura 50 matochikora mutemo wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matochikora mutemo nekuti mutemo uripo nguva ino kuti hatifanire kuungana takapfuura 50 ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate saka mutemo haana kuisira kuvhara demonstration wakaisira kuvhara chirwere
Vamazinga, pane mutemo ka uri kurambidza kuungana kwevanhu ukutaurwa na vamavhazi.
Hapana mutemo wachikorwa na hopo chingono na Jacob Ngarivhume. Kutaridzira murunyararo haisi mhosva, kuva mupepeti wenhau haisi mhosva. Vanhu veZANU-PF vari kunyepa, mapurisa akapaza imba yavachingono. Vasiya mapepa akafanira vakabvuta. Vachingono vakasungwa vari kushungurudzwa. Tinoziva pachena kuti iko zvino Vanhu veZANU-PF vatsigira ZANU-PF vari kunyora tsamba dzekuti musi wa 31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasankisheni tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvisibvumidzwa saka mutemo wekupiwa wekuti kana uchinge uri mutemo wakaongonzwa kuitira MDC chete
vamavhazi pindai tinzwe
vamazvinga hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa 31 whether iri yemasankisheni or iri against the American interference hakuna chakabvumidzwa musi wa 31 there will be no demonstration at all Saka hakuna mutemo wakaiswa pati weZANU-PF kana kuti weMDC munhu wese ari tokumbira achiramidzwawo achibvumidzwawo kana kuchiita kuti abvumidzwe apa vemusi wa31 havasi tovatanga vakatombokumbira vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati hurumende kati aiwa kumbirai mumwe musi apa yamboneza kuti inguva yechirwere vanhu vanobvunzwa kuratidzira nemachira avada itai machira ajojina asi remekedzai utano hwevanhu
Takambotaura navangarivhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro.
Tsamba haina kusvika kumapurisa havana kuiona ndosaka vasina kuona mhinduro. Dayanga yakasvika yakaonekwa
kumapurisa seizvo.
Nekuti hapana
mhinduro sei.
Mapurisa anopindura ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika.
Vamazvinga sei muri kuti imi vangarivhume navachingono havana kupara mhosva.
Mhosva iri kupomerwa ngarivhume nachingono. Haisi yesu toro na mabaza. Vari kuta uro kunzi. Vari kuronga mirishonga. Anuwa manyeko. Mosa ya wakupo merwa. Jee kunzi vari kuronga mirishonga. Achisi choko wadi. Kucharizira murunyara wa haisi mosa.
Vama vaza. Peta iti nge shironga.
Aha. Ndoba mungu rasika baba. Tarisa ya hashtag ya wangarifume. Mujani za hashtag ya hupuwe shimono. Ili kuti zanu PF must go. 31 July. Vari kuisa
mirishonga ereyo.
Tererai.
Mirishonga ereyo.
Vari kuisa mufungwa zevani. Kuti tinofanira kuibvisa kwete kungobvisa chete nechisimba saka kana
zvakadaro ndichisungai chete ZANU-PF must go
ya kuti muchasungwawo kana mutinge maka
izvozvo hakuna mhosva yakadaro
iya
yakadaro
ngatedzere mutemo kana
haisi mhosva kuti ZANU-PF must go haisi mhosva
kana mudadi hurumende ichinjwa mavhinga endai munokambena muno ya 2023 tovhota that's the constitutional way yekubvisa hurumende yedu
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavhaza manzwa zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadiva mavhinga vaviri ava vanga vari parunare kuBritain neStudio 7 Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rechirwere cheCOVID-19 chavhiringidza pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana. Vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Mutorwe nawane mukurumbira hope uchingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete nachingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozhia, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chana njani zilugandaba. Wala mgele msakazwe ni West Studio 7 ngolwesine mtazi ku 23 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabe nizetu la mshanje.
Inani lele likupukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye.
Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba i-Econet Wireless ukulandela isiqondiso samapolisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngaruvhume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo baxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ukwenzela ukwenqabela ukukhuphuka kwenani labale-coronavirus. Umfundisi uSen Sivanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu siya komunye, njalo ukuthi ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu. abantu abaningi bagqoka imask nqa behlangana lamapolice kumbe befuna ukungena ezitolo ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu
njengezinkonzo kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19
kuyadingakala ukuthi kube yilo umuntu okhona abe lo mcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholile umkhuhlane kimi njalo lokucabanga ukuthi engcenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi isikhathi somqando lo mkhuhlane uyamemetheka kumbe ngabantu abayezinkonzweni kumbe ngabantu ababengkhaya kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lo mkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulabo abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulabo abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise ema-church ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezintutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona i-pneumonia ukuthi uzabe sokusiba lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezu kwalo ovele usukhona leli gcikwane le-COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSengisibanda esiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legcikwane le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lokhu sikudaba lunye isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imkhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo ukhangelelwe ukuthi uzagqitshwa kusasa. Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ukhokhela inhlelo ezijiyeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela seThorn Grove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Aba iThorn Grove le ekusileni lokhu ezingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khona phansi ukuthi bazame ukunceda abantu kusamelele leyo Thorn Grove le kusilene le uthi yavulwani nasikwazi yiphe kuzanywayo khona lokho
kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho ukususa abantu empilo libahambise e-UBH UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital
kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonoke sokuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama mboni ukuthi abantu bengazuze uncedo. Yikho ubona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu kumele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakale ukuthi hayi abalamkhuhlane. We-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikho wona lowo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa. Kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo hayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlabe ezulu bakithi sesikhankasa sesathankasa siyazama ukuthi silume indlebe bantu mahlabe ezulu. Umkhuhlane mubi sicela lilalele nxa sikhuluma. Siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwaBulawayo. Ikansili yedolobha lakoBulawayo siyethule izigondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu, impahla lokudla okuza ezweni kuvela kwamanye amazwe, bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanja igcikwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo, lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanja i-COVID-19. Olwena amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla, impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Lokho kwenzakalayo mntana, angisabona ukuthi impahla zonezo batho i-corona isingene empahleni, njalo nxa ubone yabona ukuthi izidumbu zakhona zabe zingafakwanga ama-cardboxini khonge upangras boqeni.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uNdodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Kwabantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi se-COVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni, imbangela yokufa ingaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane, okutsho ukuthi bonke abalokwenza mbe lokuphathelana laleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide eyabe ibangelwe ngabantu. Abazatholakala bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kukaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, iKhansi ledolobho lakoBulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewe yi-COVID ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumunisipala wakoBulawayo, uMnumzana Patrick Ncube, uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake ama-grocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane we-COVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe, osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale, kulama funeral parlor akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral parlor lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi, alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. And nxa kuyikuthi ubuye ngama funeral parlor lawa uyedlula eborder, efingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ubulele umufi kuyini.
Inani lababanja umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo, eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa umphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19 koBulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo, kodwa uZulu uthi ulabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebheyile ngumanji lamhlanje. Wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala esitokisini lamhlanje ngemva kokuba umanji ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngarivume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncitshwa kwakhe isibambiso sebheyili esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibheyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibheyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba we High Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe ngumantshi.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba we High Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hathi nxa sisebenzisa umthetho kuphela kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wethepha lelicala ndawonye nentatheli zindaba umnumzana uPhosi Ngono bona abamiswa phambili kwabo mantshi abehlukeneyo. UShingono umise phambi kukamantshi obengakafika esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uShingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sedeyili esithi uza kusho kusasa ngoba isikhathi besesidliwe ngumanguye ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofakwe ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngehola lesithupha ntambama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kweleSudan abathakazelela ukubotshwa kuka-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo. Abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokusele kulabanye abalehlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapha engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Konke abalamanga kabantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona ku MDC, amasela khona ku civil society, amasela khona ku ZANU PF. So into yabo leyizizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance, abanye sizwa ukuthi abathuza imali ukuthi kungamanga ngokuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokhu.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke nga umlalelisisa ilanguage yakhe singani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona, kuliqiniso lokho, kodwa kuse sikhangela eZimbabwe ke-lockdown yangikhona ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadani kuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July kumele kwenzakala ukuthi ngaso MDP Alliance, kodwa-ke libandla okuthiwa ngelikangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgaba esikhundleni, amasosha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo, indawo ezilayo bangazifike ngoba amasosha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgaba afake umnangako. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sune COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo yena leyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions ena lawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahlulu zegrawundi kule curfew kungahanje busuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba la malungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sontweni kuqondile yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 ayalandelwa, bazalandela, akulantwenzi ngakhona lokho.
Ye, nanto ke udaba mfundisi sibanga.
Baba Ndlovu, okwegugrawundi ngicela singakufaki lapha ngoba asisuwe wedwa wabona ugrawundi lami ngaba kukhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana naye, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59 siqale sabala u-section 58. Okwesithathu uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile ungarivumi ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19 wehlule kungiphendule. Okwesibili, upromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoke izikipa ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangkhona, ubusungitshela ukuthi amamuntu yena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana ethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifayi akujustifayi ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu satoyitoya sonke, sebe siqedile izanu yaphiyayo uChilamasa wathi yena yinto yabo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayilandi lo-section 59 ngabantu abajonge ukugencula uhulumende. Kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke udaba Ndlovu. E-South Africa kukhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa abakhulumi lokhu okhulunywa eZimbabwe. Uthini wena?
Uthilo uSibanda ukuthi esasasiba kuqalisa ngo-9 ihola lesishiyagalolunye ebusuku, lapho eZimbabwe iqalisa ngo-6 o'clock. Kathesi lesasibalekile saba sezindlini laba abangela mahambelo-ke abangela ezalo izimota-ke lokho ebelayinile kodlokho close of China, with a drop in, but two lose on Matosha Lama Police. Just an issue with the Upundis and Joven Upundis nephew, where profit, how to society, who would demonstration in Leo in Zavanga, and now until I saw the Vavila, saw the Babela mask here, saw the Babela sanitizer. Just a man, at least who would say once in Jane, Konawagans, like Alibum, where profit and Joven Upundis.
Umnumzana Edwin Lovu isiphathamandla sebandla le-MTC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osule minyaka emihlanu uqhutshelwa kwele Bhilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering ku-Facebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuyokuba late. Kuza kuba kulabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, nabantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo eziseplumtree kezijolotsho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungela lutho lubi, kodwa bavuselele nje amasiko wabo noma bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering. Sivele sile portal yethu, kulamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga, lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa, labanye uLucky Moyo babu uHanifa Kandlovu. So labo bazastreama, kodwa ke main one iza kuba ibukalanga gathering portal ku-Facebook. So abantu abase-South Africa, abase-Zimbabwe noma bangaphi langaphi komhlaba baza kukhona ukuthi bona kasijoyine babukele nje amacembu ahlabelayo anjengabodangabasi, abanjengabo-Teach Malaba sinazo, abanjengabomdala uNdingojowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabameli bethu osehlanganiselayo, labanye ukuthiwa ngomoyo lomoyo, maybe lathi uma sibunyelwe siza kula loba A1 ngo.
Eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kona umuntu owesiko lesivendeni kumbe imvelaphi yakhe isitonga kumbe isitswana kumbe isinambiya kumbe isilungu iscottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokukhuthaza nje ukuthi kona imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani, lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitani. I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave. Singakehlukani kesi kangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past seven ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.